hazvina kujeka. Vanhu vazhinji vavhunduka kuti kuurayiwa kwakaitwa mukuru wemauto wekuIrani muIraki kunogonera kukonzera kuti pave nekurwisana uyezve pasave nekugadzikana kwakanaka kunzvimbo yeMiddle East. Idambudziko guru kwazvo, vanhu vazhinji vakabatira hana mumaoko izvozvi, pasina anonyatsoziva kuti ramangwana richavei panyaya yerunyararo kunyika dzeIraq neIran.
Imi muri kushanya kuBritain pari zvino, mapepanhau ari kuti kudii uye vanhuwo vari kuti kudii vamuri kunzwawo vachitaura nezvenyaya?
Mapepanhau mazhinji kune kuBritain ari kupa nhoroondo yekuti chii chaakuitika. Vanhu vari kuchema Qasem Suleiman, mukuru wemauto ekuIran akapondwa, uyezve vazhinji vachibvunza kuti ko zvava kureva here kuti hondo yavaipedo hondo nenyika dzeIraq neIran neAmerica. Zvakarewo vanhu vazhinji vari kuedza kuona kuti mukuru weAmerica vaTrump vachaenda mberi here nezvavari kutaura zvekuti vane nzvimbo dzinodarika 52 dzakanongedzerwa dzekuti America inogona kukurumidza kuparadza mukati meIran kana pakada kuitwa mbonga mupopoto. Asi ruzhinjiwo ruri kushushikana kuti hondo iyoyo ikamuka inogona kuzopararira, haizoperi iri yekunzvimbo yeMiddle East chete, asi inogona kubva yapararira yogona kuita hondo yepasi rose.